Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Ministry of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year, and 34,748 have recovered, which is good news. The Ministry of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the cumulative total to 117,287, and there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe Rwanda balamtanje ukange COVID-19 bese kusiba lokunye ke okuchiyeneyo esikhuluma ngakho okunjenge kwenzakala kubulawayo kwenzakala eHarare lezinye indawo esijeneyo sinenhlanhla ngoba lamhlanje silo ezachisa sibanda khona ngale kubulawayo uzabe siphakulela sibili kunye okwenzakala khona ngale kubulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe iJackson COVID-19 lokho inani labo likhuphuka, siyabona ukuthi cumulative figure kube sithi laba sebehlatshwe okokuqala sibe ngabantu abangani bafika ku 117,287. Kusukuthi laba sebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi ke kungani bajova. Kuzobuya ke ngesikhathi se COVID-19 kona manje siyakwazi ukuthi ke okuhluphayo abantu bakuholiday ye-Easter, kodwa ke kunjalo ukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo ke Marvelous.
Aiwa, kunawa vachango vya kupinda muchirongwa, tinoti Happy Easter, Easter Monday, msuwa nasi April 5. Inendiri kutete nyurandiri muno mu Washington DC, pa msoro pedenda re COVID-19, iro bazi rezo utano, rukutaura iro kuti parijino, pane vanhu wani kwa yova chibatuwa nechirwere iche COVID-19, wanoshika 36,923 kubira pachakatanga muna March gorera pera. Kuzoya shakare vanhu wakabata denda iri wakarikunda varipa 34,748. Uyezve tinoona baziro rinotaura iro kuti vanhu vabaiwa nomba ye COVID-19 parizvino, vachitora vanhu vese vakavabatanidza pamwe chete vari kusvika pa 111,287. Kuzoya zvakare avo vabaiwa ivo nomba yavo yechipisi, sezvo nomba idzi dzinouya dziri mbiri, vasvika ivo pa 21,600. Saka ndozvinhu zvatitange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvinhu zvatange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taita rombo rakanaka, tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvinezvi ari kutotiratidza zviri kuitika. Gibbs.
Yes, ilaumabu Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at a market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right, how are you, Kips? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you too. Thank you very much. Around Bulawayo and most cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them They're actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. There are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it, and trying to earn a living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling lots of things at 20 pound. But as you can see, this gentleman here, this gentleman here, this is the pound he sold. This is, I'll show us the money. Yes. Yes. What are you doing here, Taban? Why are you here in Easter? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. Sisi, Marutenga is cheaper.
No, it's
Shamso Mapoto. Shamso Mapoto, eh? Nasi is what Pascha Easter. Ko say, go Murukuno Gumsina was Sora Kumba.
A good time Zika.
Teacher Nessa.
Mara, Tina, Apana, Nutibetera. Rumendi yakambopindira ikatichatipowo mari dzinoti 1 mari dzacho dzakangouya kamwe chete dzikaguma saka iye zvino tiri vanhu vari kungotambura muno mustreet tiri kuzama kuti titengese asi totengesa zvinhu zvakangofanana mari hatisi kuiwani
saka mugata rake munotengesa zvinhu zvemari pete
totengesa kana kuti $10
Makadi. Aiwa tiri wadi muri yenyu yakakura sei uyezve pari zvino muri kuzvigona sei zuva nezuva.
There's a bit noisy because the market about to close.
How big is her family? Muri yavo yakakura sei uyezve vari kuzvigona sei zuva nezuva vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka.
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakadai kuti murarame.
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti nenewo ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you there, Ezra. Gibbs.
Yes. So Ezra, umama konapo wakazana nokutengisa njalo nxa itengisa uzuza malini ngelanga ugogo konapo okhuluma la yena lo.
Okay, nje siboneke ugogo laphana gogo sukuma lapho gogo. Coco,
Baba,
you know English.
Me,
you can speak English, isn't
I can sometimes, but lying, I'm
Brugaya. What's your name, Coco?
My name is Lobes Nyad.
Yeah, he is selling the market. Tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow ATM to come and sell you.
Okay. So Uchengsan Lan Lan.
I mean I think I'm a freedom at some
it has Easter for today.
Easter up as Baba. Put Easter. You'll be joking.
There's no Easter.
See, what are you? How can you have an Easter yet you're starving? In the stomach there is nothing. Jen, I'm so sure like
how much do you make per day if you're like
you're not much $2-3.
And then what do you buy with that $2-3? So when are you complaining that as an old woman you lost your husband? Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some I don't know what kind of sickness. Was in a 31-year-old.
So,
amaposala mna ngaye kuthiwa ngumntu ndiyawuthogo kubaloyo akusela polisa ngangahalwayo amapolisa ngokuthi njengoba ngenzela zona its strange babuya la ma-dramatic things lapha uwothi into ubakela kathi imali angawo abengigijimisa abantu abangalagogo.
Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension. She's not receiving any social care. He is trying to sell here. Mm. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here, chasing around, checking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times, number 20 pounds. Now, put a bread, so this is what she's eating. This is the first meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm going to win. I won, but I'm getting nothing. Ngathi sana labo nabo bakuthola ngobhuta babesimintisa khona ngathi. Ukuthi ibizwe leli lalo libe ngcono likanye leke. Kanti sithi sikhona right. Thina sasidikila ngale
kono. So you believe ukuthi if black person is worse than a white person?
Hayi, black person vele. Ngiyakungabantu lokwamakhankara lapha. Hayi, sibe sidane lokuzinto.
Okay, has got no support to you, no marvelous.
Tapa mpoku hamba jemna me moving skeleton ngafa kutara mtondu uwe la pande. Okunye ngezele lulu kono le silu letele kona lafu. Babati wa askoke. What are they doing? Basikita ngani? Ye chutina. Nandia mdape mpoku ngani mwete nitumika kakwe. Ubutu ya mpoku kabani. Mwabama nyoko kwa tesi pa tesi. Pati minangoko. Mbe mkwa sentu. Nanzo kichimisa ya labantu alaba ngani. Chona ntetina ya labantu alaba ngani. Abala lantro ni chumabe babute wa kukisa la lamba hamba.
So the police officers and most part of the ask for a bribe.
Yeah, but I'm don't kill us. We're not supposed to be like that. Catch my collar, Madin.
Rosinati, as I told you, lost your husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever she does well, she'll get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the municipality, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, they will call. And then again, tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but she still remains with something.
Mm-hmm. Yes, I actually talked to the municipal, that is the Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? Last word, Yaki.
Tshela abantu bakulaleli bakubukela.
Khathezi.
Yebo,
Studio 7. Mina ndiyabona ngakhalelwa ngabantu lapha. Inqembu lakabanceda, anti babesithi ngwe-MGC.
Babesithi ngwe-MGC.
Mina vele phela abantu balapha bazondela khonokho. Ngoba ngangitshona ngibatshela ngisithi mina lathi uculo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sigokokwa. Kwahle kwaba yi-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Mina ebantwini ngathezi.
Ucula.
Bamphathisa shu bantshela umuthi welokhuzini owamathambo ngiyazigulela umuthi wokuqwentela lokurabha ngisele lami nginemithi njengalaba abalemali laba abalemali abasponswa lami ngithole amadona kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile ngithole lami ozanginika imali yokuthi inkambe mfume ngenyanga abazulu labendengisa labo bangihambele enyanga bayimbhathela itrak ngizihlayela phana ngoti.
Chero chikarisa hapana zvatingaita zviri nani hedu kuti tiurayiwe necovid panotiurayiwe nezvaro vana havana chekudya isu hatina chinhu mari dziri kutinetsa hatisi kuwana kana 100
pari zvino mhuri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera pari zvino
ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro saka mafizi chii zvese because vana baba vari kushanda havana nemari yavari kupiwa vari kuhoreswa mabhondi mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa mari yatinotoshandisai mari ineyo yabva pamusika ndiyo mari yakatotikoshera
saka munenge muchida mari yakawanda sei toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti mubatsirike kuendesa vana kuchikoro
mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pamazuva tatakagara elockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu tingokwereta mastafu avanhu zvinhu zvisiri kutengwa saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti
kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi
mari yandinotarisira kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka
ehe ko nhomba yecovid-19 muri kunzwa here
kutiikawana 1000 usa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyenu handisina kana nestafu
Ko panyaya yenhomba yeCOVID-19 muri kuzvifambisa sei? Muri kuziva here kwairi kubayiwa?
Chanyani kuva hunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi nyaya yeCOVID-19 muri kuzvifambisa sei sezvo kune COVID-19?
COVID hakuna. Isi kupano kwatiri hatisati takamboona kana umwe wanhu akaurayiwa neCOVID. Tingatiuraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona izvi.
Ko kuri kubayiwa nhomba yekudzivirira yekuti
vanhu vawanikwe vachibata COVID?
Vaccine. Hai, vaccine inobayiwa unorwara, isu hatirwari. Unobayiwa zvakaoma kana usingarwari because hauzviti nechipuriuchibayibheyi. Asi kana ukarwara ndopa unobayiwa jekiseni.
Asi nhomba zvendeye kuti musazorwara, kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware?
Eh.
Aiwa, asitagara hapana hatirware.
Okay.
Tisagara hakurwara aiwa.
Matengesa zvipari.
Tisagara hapana kuti COVID yese tachingori pamusika tichitengesa.
Matengesa zvemari zuva ranhasi.
Nhasi handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 yusa chaiyo. Ndakonawo kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndeapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Tee tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma20 yusa, 20 yusa topa munhu wozopuwavo kuti ukwanise kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino nhasi kwakusina kana mari.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana taita takwanisa kumuka tine zvisitaku zvakati o. Nokuti mangwana haisi holiday, vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kodai hurumende yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu
zvamunoti hurumende yakateerera pari? Muri chii hurumende kana akatera pano?
Hurumende dei yatibatsirawo sesiwe misika nokuti paCOVID paya ndopatakangogara tadonha tikadonha zvachose nanhasi tisimuke zviri kurema.
Aiwa, ndizvozvo. Tinotenda chaizvo. Uyezve mune neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Takutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, takutovhara tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Haina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomerawo nesu mabhenda zvoti vemabasa hazvi kuratidza zvinhu zvakaomera vanhu. Hapana chakambonyorovera.
And Chisa, how much does she make per month? How much does she make? Do you know? Chisa?
You mean the lady?
Yeah. Yeah, baba.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
That's all because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay. Per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here, but she's shy to talk, but she hasn't sold anything. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something. Kuzima mama, kula bantu namu.
Kuzima mama, so... Wokusitekisa nje okwenzakalayo nxa kulomunye futhi eduze khonapho Chisa umlethe sibili kumbe bebabili kwezesizwe sibili abantu ukuthi bathini bayisiqumbi ngale kumbe kusemkambo kumbe ngaphinye khuluma la kubaba
udoda ubani wedibari
sanibonani baba
konke lishona
siyakhulumakonke siyakhuluma vele siyakwanisa ukukhuluma konke emhlobo yonkeaiitoayo kukuthi lathi sidle ebulawayo lapha sithengisa konke sikuthengisayo. Ibile lata nomona singozwe soso wamapenda sithi umsenzi iwomile kulawayo lapha isavuka nendawo ekuseni every time siyacotshaniswa la ekuseni kuphosa kwayenza ingozi futhi ngesithi kansel kwakuxeshanisa nabantu into sesiyitheleyo ngokuthi singabantu sisebenze sonke tachitsha tinokumbira chaizvo zvikurusa ndenomuchindoona nakadai ndiri mumapenda ndinopenda basa rinoita basa womabasa akanaka Tinana mama wedu ari kutengesa masiriti imomo. Tatinodo kumbira nechoti siti kanzero nezvo tishande nezvo zvakanaka. Mangwana kuseni ana nhasi anaye papota paita noise panapa masiriti kanzero vachimhanyisa vanhu street. But it's not good. Hatisi pariro. Hatishandire zvakanaka nesu. Tese tiri vanhu. Chinja tikukumbirawo ka. Ndechekuti kanzero yacho nesu isumudzirewo. Nesu isu tatisipo. Kanzero yacho inowana vanhu kupi. Ndepane nyaya ipapo. Pakamira vanhu vese ava iyo kanzero yacho inoita nezvei. Zvakatira nesu tiri vanhu. Chatokumbira tiraramei pamwe chete. Baba vacho.
Vakwanisa kuita business here
paEaster panapa, vakwanisa kuita business here. But zvinhu zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. Hapana business iri kumhomhanya. But chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana.
Muri kupenda papi nini?
Izvo ndiri kupenda muna Robert Mugabe ako. Padhuze neJubilee Court. But asi mari yacho tiri kushandawo kuti ishande.
Inoshandira mari.
Iri kunetsa baba mari. Vakomana vari kushandira $5, yes. Unenge wati kuti umuone
mumba
per week, and mari iyo irikurwadza. Wekuti umupo mwana yeka, zvinorwadza. And zvino, yeah, it's not good. It's not good. Atiraremi kuti tese tiri muZimbabwe, tisimukire uku. Maoko takapiwa kuti tishande, asi kushanda ka, tinokwanisa kuti tiende mberi. But zvinhu zviri maoko zvakutourawa nekuti nemumhaisirano nawatikuita nevanhu.
Ndinombuzo kukuru
ngilaumbuzo lapho esiNdebele ukuthi yena ngenyanga wenza malini chiza ubaba khona
wenza malini ngenyanga
ngokuthi ngichaya imali sibe ukuthi ndarovawo mari kuthi ndine vapanha vangoka ndakasvika mu200 ndinenge ndaita mari asi 100 200 150. Zvakaoma. Ndine group ye people yandinenge ndinayo vakomana vanozopedzisira vanitiza ndasara ndiri one. Saizvozvi nhasi vapanha vaenda vakatotiza vakadhara mubhadhari. Asi pasaririko bhadhari pari haisi kuwanika. Nzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisa nekuitikana vanhu. Hakusi kuti tiwane mari.
Taura naye Marvelous.
Kumira kuti tiitewo mari nekuti kwamuriwo kumusoro zviriko tioda kuti tese tichiirawo.
Ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination?
Aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezviyezvika kuti munhu wese akagara chinzi covid adii ezviyezvi zvikoro zvakavhurwa baba tida kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro rikuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unosvaka textbook apa ndikusvaka textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatida kutaurira nezvekuti tese tiitirane zvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvo chakavhurwa ka asi matextbook hakuna kuchikoro akutakwa neni baba kuti ndikuda kubhadhara kuti wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo ino nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa kwemasi 20 bond was credit kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
ye
aiwa tazvinzwisisa muve
nemfuna kuti ngizwi kuti po xa umama ethengisa chisa laye ethengisa beza malini halo Ezra uyalizwa baba
I think you very much. And that of guys, the 2 liters, do we trade favor? 2 liters, just imagine. A man like me, just buy 1 2 liters. Abava Navarico Kumba Wada Huma, Mai Wada Huma, Abarakun, the Dredge Coro, Aripatuana Mata.
Jarrow the Dredge Coro.
Vana Chukumira. You see, your money is drinking the Vana. You see, it's hard and love is hard. Tokumira with 2 liters, sure, but Bogata said no, sure. He's 10 more 2 liters. Oh, medium, I'm away. Madam, I was about to walk with county drinking the one who's called. Then you walk over my command. I tell you, I made this. Thank you.
Yes, I was a chisel. Now, Lomunia, chisel, Utimonia, a scissor, Columbia scissor. Yes, it was an network yakin, in Ansikundagile, in network yakin, marvelous. So there you are. He is at the market. He's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things. And we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You heard this gentleman, I think Chuma, he was saying that he is supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But it says it's not that, you know. There is a Chisa. So, Chisa, we are going to go to match. Yeah, I see that. So, in Mabula,
Gibbs, just to answer, there's a question here from Teresa Dambuans. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra can just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him.
Yeah, okay. Yeah, so just a good to see you, Babuti, all I could have a million bad.
What's the business, Minjan? I am to be passing
out. Which are the marine?
I will, which is stuff that my dear Hamba. I will. How do you say when I came out to go on my case?
10 years or 15 years.
My name is the whole Kenya Black.
Now, to be a good woman, I could not go.
Yeah, Coco, Unjan Coco.
I'm not going to be able to get the money.
So, man, you are pillar in Coco. We are pillar.
Okay, I want to know about the children's world. I'm
going to tell you about the
children's world. Okay. What she's saying here is that things are tough. She sells the plastic bags, she also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. So she comes 2-3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are literacy, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka, pani vamwe here varipo ipapo vanogona shona timbonzwa zvakare. Apo tiri kutaura isu.
Ndamutsvaga rakataura nabuti. When I'm for it,
Ari kutengesa manyuzipepa kuti but skates
kutaizvozvo vamwe vanotyawo apo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kubulawayo. Tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Banda ariko ikoko kubulawayo, akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reEaster. Tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro. Tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrink, asi dhrinki iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo. Saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino.
Imhuri kona yebhati
ubhuti
sikhulume laye futhi siqethe laye kungambona ngani sesukile kona okathi ukhuluma laye khona manje
o nangu la khuluma laye
unjani
kodwa Mr. Two
nomphilile akungitsheleke ukuthi wena ngwakho imuli liyenelisa yini ukuphila ngakhona kokuthola ezitradini.
Hayi vela kuna nto eraiti lakatuakuna vela ukhuma yokombukhuma hao vela kunanto eraiti la
so uyakhiyakhiya so uhlanganisa njani imali.
Vele kuyathelela i-stress loku nokukhuma hakho vele hayi ncono sithule tu mina vele angifuna ukukhuma ngakho lo ngiyaze ngikhuma ngento engela-two box elizweni lami.
So kodwa kudala wawusebenzisa umsebenzi ongcono phela wawusebenzani kudala
angandisebenza kwenye ishop kudala but yasivalwa.
So wasusenzani ke mzawa
ayikho kwahle kwaba njengakhona lokhu sokuyia kwahle kwaba yikhona lokhu yikho sengiyikho khona lokhu
kunzima baba. So ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka lokhu
njani
ukuhlupheka lokhu kuyagcina ngani baba
aloku sokufuna ujaja kuphele ngenele lokhu thina amazimbabwe singekakwanisa sodwa sokufuna yena siqoqe yena
aha marvelous.
Mukadzi akatomwa totoresa dhiringi remwana. Uri kuona huku tatotenga 1920 asi tatenga 10 handina mari zvakaoma ko
vana venyu vangani. Vana venyu vangani mhuri yakakura sei?
Vana vari kuenda kuchikoro ndine ari form 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikoro avo asi vamwe vose hai vasumuka hangu handirambe ndine muzukuru ndichindova ndakadai ndakaroorerwa hangu asi kugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari hazvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha pababa vako vakaita sei
saka
ndakaroorwa nemunhu ari mutemo chaimusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndikosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwana onei kuti andipiriwo dhiringi kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti Eastern opera nasi.
Kwakaoma tisingaziva kuti gore rino darangara tichinungura kuti corona iitiperei. Neso kuti tichasei tishande vakomana. Nekuti zvezvi mashandira tiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare ndakuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3. I want a textbook. Mwana ari kusekondari. I want a textbook. Chinonzi nini mubereki ndibetsero chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi bati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zvina chimbovharwa chanyatsovhurwa zvarongeka nekuti chivabereki tisimbosama tiwandawanda kudai masiri kudai. Ndeiwanda kuti mwana anochepa izvozvi mukona tudita iyi iyoyi ndevana i aimwe nemukadzi hatirari akamweimwa
imwaaiwaata
chokwadi
panyaya yenhomba
anorwaza aiwa imbopataurei kugavhenmendi gavhenmendi ngaitionawo zviku tinotambura nguva inoka weare suffering Zimbabweans suffering zvinorwaza endoozivaka izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wao wandatenga nawo
ndokutotaurirarianga
chinzi $3 ndasosvika pakunegoshieta ndoware ne $2.50 asi iro kasvika kumwe nzvimbo pazvinotengwa chaiko hazi kusvika ikoko ichinje $1 chakutichi tikungofa tikungovurahwo kuti tashanda mari yatashanda yagandiwa matiurayawo uku mauya futi matiurayawo saka izvozvi tasemwe kuti the government iri kuitire chimunhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu nemadhona akatipavo kwoiyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingirisapana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii.
Aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvi chikoro chakavhurwa ka kana gavhenmendi ichigonawo kungaitire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanseri rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kufonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toendawo kuti tichitaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma zvishoma asi gavhenmendi haitauri tinongopiwa chidhindo inondotenga mabhuku
aiwa mashoko makukutu chaizvo ko panyaya
yeatiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa takuti achokwadi yezvinezvi taura so upu ndogara mubarangreen BG Barangreen uko ndokwandogara pamwana wangu anofunda pamondros pamondros apa ndopanofunda mwana wangu mwana wangu umwe mudiki uyu anofunda pabarangreen
norwaakumuze
nejacksonjackson
yevaccini ka kutaura chokwadi inini kutaura mukundoona nini mubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vana ndifira ndakafa ndirini vana ndakauza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonaakana
imwe auya aiwa anchabvumi
aichadiaiwa
anchadi ndakabayiwa bayiwa aika anchadi babhai babhai guys babhai
esenindobayiwa kairi kuti
ishande aiwa iri kushanda aiwa ndinokana handirwari aiwa ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa two times ndakatobayiwa ndakabayiwa live tinawo kana vachida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanaka naka mushe bhatizvo zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 handichaziva chandakurwara ina ndirwarei kurwara chako handizandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga
ndakapinda mutaundi muno muchihodha nichienda kumba asi anobvira ndarwara handambova kana chirwere kuvana asi uziva chandakabayirwa chii handitombochizivi ndakabayirwa kuibh
ndatinini saka since imi makabayiwa madii kuti mhuri ibva yabayiwa kuti mugare mese muri sefu kuti kuvana nemudzimai
angazi akabayiwa akawana nosara nani ngazi ari rait ngagara asina kubayiwa ndakapatese vana vanofa vanosara vasara vasina muchengeti kundakazoenda ndakafa handisi kuziva kuti ndichafa here majekiseni nemhepo kaya hatiringobayiwa zvirikungobva kunze kwenyika hai mukazi ndakaburamiza ndikatosabayiwa kangobayiwa ka nobva waenda musha kwako vana ndovaendesa kuvatete vangu vanochengeta vana vatete vangu avanobvira vabayiwa vakatakaaukazi
akabatwa necovid unozoita sei
maraambaakozidaiwadeakamuona akafa kare
Yes. So,
I think this guy made our Easter today, really.
Yes. So it's good that Chiza, you are talking to many people there, and ngapha khona nje abantu tshwana babili isikhathi sohlelo lababili nje
abaseko bonke abanye basebeyalayo bomphi abesebayo abantu sebetshayisile dul yonibona besogijima bathele izikhathi
zaboumoya
akusela muntu ulosisi lo wedwa ngiyoyalileyo ukuxoxa la mnuzana singaxoxa usuhamba allright hayi
abaningi bathi sebehamba
bonke sebehamba usisi lo uthe sabo uthela nje kusuku wesabani wesaba usisi angazi uthela ntombane busuku isikethi saying someone my people who come at night and they abduct here. I don't know who is going to talk.
While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo and Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo and Kuluban and all that, I went there, there were some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the streets here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches, but everyone else. It's not the Easter holidays, which you remember long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them say they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they were encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they do not want to die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, you seem to see me like you're saying that you're going to be in the world.
Lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi iweekend ye-Easter bazasihlalela bona bazenzela abakufunayo ukuthi the streets are full, people are driving around, but at the moment nobody cares. People are saying they cannot starve at home, they've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money. Because no one cared for them, there was no social care, they were receiving no money. Kwakungena mali engenayo dube. So ntani bathi kungcono ukuthi benzeni bazithengisele bazisenzele abafunayo. Sibuya kuvaccine, abadala abanye izalwa zamaxhwebu zisihambile ukuyavaccinatwa siyathola, but abaningi bayala bathi bona into le yababulala bayeza ukuthi iChina ifuna ukubulala amaZimbabweans bafuna ukuthena ngayo ukuthi babone njengama-guinea pigs.
So I chat the vaccine. Also, I chat.
Yeah, marvelous.
Aiwa, apo tiri kunzwa mutori wedu wenhau ari kuBulawayo achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori. Tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yeCOVID-19. Tanzwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi asi vanga vari kutyira mhuri yavo. Asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa, mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti herd immunity, inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri reCOVID-19. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuziya. Pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa. Takanzwa vaSimeo Wadzai veVise tisangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganhu yenyika, sezvo miganhu yenyika inobva kuZimbabwe kuenda kuSouth Africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino. Asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa, danho rinenge rakatinakei nekuti takaona second wave ichibva nechekuSouth Africa, uko kune imwe mhando yeCOVID-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose. Gids,
siyabona kuti selinqunda mehlo kuna mazizi seliyatshona ilanga tshisa abantu mazanosebusa ngemakhaya. Kune curfew kumbe kume njani khona?
Curfew khona from 10 p.m. ikubona loko bekhona from 10 p.m. curfew khona but abantu vane bayibreaker, so ngo 10 p.m. kule curfew kuyabotshwa sili people bagcwele central. If there was time I would have gone there to show you the people who are locked up in.
Isingathi ke abantu ababotshwa banenge kanganani?
Abantu ababotshwayo banenge kakhulu, bafayindiswa ngangena fayindi uhambe ecourt. Banenge kakhulu abantu ababotshwayo after 10 p.m. badodwa, kodwa abantu abaningi khanya banika amapolisa esibambiso inkohlakalo leyo yesiaaaoseni sebalutshwana amavilana adlula babegcwala kathesi balutshwana, kodwa ungabuya lapha ngaba-past 10 abantu baloku begcwele etown.
Ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyi tshisa wona ngokubona kwakho?
Okuhlupha kakhulu abantu balamba, awula kudla, abantu abala mali, imali kayikho, awula kudla, akula lutho olukhona, abantu badubeka. Lake ngitshile ukuthi akula social care ukuthi banike kula ma-donors yenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-eco cash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la ikuphila kwangikhona abantu. Kodwa abantu abaningi ima-jonizokhipha kula baphila ngabantu abakuphandle kwelizwe labo sengama-diaspora.
Singathi-ke sibone ukukhuluma la ma-vendors khonapho tshisa bethengisa impahla etshiyeneyo, singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi? Njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana uyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe katholi imali? Siyabona kulo mama kolokho ehlezi khonapho and ungane katholi lutho, sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba utshisa sengani sephule khonapha. Qhubeka marvelous, over to you.
Ehe, apo tiri kunzwa Ezra Chisa Sibanda anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kuBulawayo uko kune curfew kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni. Saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yecurfew, ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro. Asi ndo zvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano, tichitarisawo nhunda dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa. So Ezra, you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000, which is $250.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, then it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5 in their release and they run home.
Mm-hmm. Thank you so
much. So, what about the curfew benza njani tshisa? Ngozana utshisa ke sekuqhumekile khonapha. So silokhe sokusele nje imzuzwana ethize ukuthi siqedwe uhlelo lwethu Eh, marvelous. So I was looking at Strova and Nani, says if you are a person who are called. So I want to say, I want to say Easter. My name is Kulu Arati, Pengani, Fisu Tuabue, Gwele Zimbabwe. What was your wasti, Ipota, Ivalue? So many people were complaining about that. So when Zamuza gets his good tip, Abe Pula im Teto, who made his conscience of the Kefu, Benzwanba.
Abe Pula im Teto, Babu, also about the police station. After the police station, having a fine, then 5,000 for back and say 4 days, because within 48 hours they must be in court. And therefore, it depends with the methods. With the action, Abanya Ban Valelo in the custody, Abanya Shoes Batara, Batara, Gulabana Switch, Queen Sus, or Batta, Rubani get 2 months to pay the fine. They say, keep it up.
So now, Wuti Uma Valelo, how is Wuti Valelo starting to run?
I miss that one.
Yeah, umuntu valelwayo uvalelwa isikhathi esinganani ngokuzwa kwakho?
Umuntu ovalayo e-police station umele ahlale not more than 48 hours. Engavala namhlanje ukuthi the day after tomorrow kumele ahanise e-court maximum.
So owehluleke ukubhadala imali ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So lo msindo yaxoxa so kule 20 cars.
Oh yes. Mbuza ukuthi ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Kuyewezi ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kunamanye amagwetshwa
qhubeka bakho. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho u-Ezra Chisa Sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So mbona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje achasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu lanamhlanje lo-Ezra Chisa Sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo phela ukuthi betshayisa izayoni bebhote. So azi ukuthi kutsho ukubhotabhota konkuyana ukuthi kuyabe kubhotelwane. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around, yes. You know. Yeah, so, and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge. Mm-hmm. And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because today, yesterday, actually Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at you know Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabwe's experience, right? Yeah. Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are going to yeah, kwa ngazani Chisa spanda mwani u ngazani ge utungo lake kaluma ngifanelo. So guys, this is what ge inkinga ingani ingapi? Marvelous because you cannot hear us. Very well. But anyway, I think we've come to the end of the show today with Ezra Chisa Sibanda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling.
Ehe, tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi tanga tiine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda ari kuBulawayo parizvino anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCOVID-19 uye pazororo reEaster.
Hai ke uwo manje sesiphuma ke khonapa ke sesichaisa msebenzi. Signing off is Gift Kube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.